Vakara kwa mchangano uyu imwenengwe Zimbabwe Electoral Commission na kulani moyo vati mapepe kufoteza cha jindu wani makamba ni mavirie muno.
Takati cha kutubwa vanu wa yozo wana kana chapita printing ninye kuti bane mtauro kuti mapepe anoshandizwa anoteka na kwenye X hapa wano move on to the next candidate. Takati tati vanu wanafana kuwe kuzo wana chita printing ya achi kuti wana wane wareweka kuti chichiro kiteka izu tu sinojira uzo kuti tiba ete ma problem perception ya vanu ninye ye yema pano tepasi nita printa muno mu are presidential ballot ne parliamentary ballot cha printa pa fikeli ke printers kozo diye local government cho printa pa print floor
masho kweze aya ata bilwa ne varu kumirira vane uso mchamisa vana lo mtunga miri we MGC Alliance ni hazi karuzo ba Jameson Timba MGC Alliance yanga yale nenguwa ichiti noda kuziwa kuti mapepa yuku poteza cha dindwa nani asimnyori mkuru mu MDCC inotunga miruwa na mzware toko zani kupe vani kito ninyika zino vati kinyangi hazo zeki ya zivisa kuchadindu kwa mapepe yuku poteza haya nyaya iya ya ipere ipapa sezo hachi tipane shumo zinoda ugaziris kwa
tino zitenda kuti wazo tibumei panyaya kutitinge tichikwanza kuzono ungoro na mabalot papers ati ichi wono tichedu ose we ma political parties ndeze kuti haiti nyaya kuungoro rachete inyaya ya zinoti security ya ballot paper rush kuchiruti kano ruongorora ya mnoti fidelity printers ndofunga kana mchira angarele imeni ndofuti angaji mboti printer ma bond ni ma beera check ya kapezira aku ngono printwa elsewhere sa zinureva kuti ballot paper ilo utino kwa hupuru ungurezesa kuti tizuona kuti hapana charuno kwanza zukanganika ilipa ma vote rush ya tuwa nevani saka nyaya ya ndonya ya tino kushesa kuti dai zeki ya tanga kuchitiza tiza kuti specimen raisho kuchangira kambu mira fee and ma, to what extent ma features aisho secure saka kuunza wa mamwe wani wa konezi mwenyika anditi wanuzo nezo ma ballot papers kuti wangu wa chungurura wa chiti batiro wa umuru ziyo rekuti ndiwe re ballot paper atinga nyuza na rekuti ringe richenda kusara zichati batira saka ngaba vure mukana sezo waru kuti ma observers yote ngadi ngawe kunenye azi ma ballot papers wa ngaba vure mukana kunezi mwenyika jino kwanza unge zaka mbuta ma ballot papers asi na bungozo kuti vauye vatibatsire kuti pakuongororo wavo tinokwanisa kuenda kusarudzira yatingati iyi sarudzo yanga iri pachena pasina kubirana
mapato aya paapiwa mukana wekubvunza mibvunzo maererano nekomiti yanga ichida kuumbwa nezek pakati pevanhu vari mumapato ari kukwikwidza musarudzo ichange ichitarisa nhona dzinenge dzichibva kumapato pamberi pesarudzo yemultiparty liaison committee imwe nhengo yebato refreedom movement hashtag 1980 chiri chedu vafrancis dana vakonzera zhowe zhowe vachisa chigaro wezek amadrisila chigumba nevose vari mukomisheni yavo vanofanira kusiya basa sezvo vachiti vakatadza kufambisa basa zvakanaka pavakatadza kupa mapato zvematongerwo enyika gwaro revavhoti pamberi pekugara kwakaita dare raitambira mazita ivachakwikwidza musarudzo svondera pera
zvakaitwa panomination court hazvisi maererano nemutemo zvinoreva kuti zvese zvakataurwa zvakaitwa panomination court zvinofanira kutotangwa patsva nekuti izvozvo izvi hazvina kuitwa nevanhu vane voters roll saka tiri tiri kuti zvinhu izvozvo zvinofanira kutanga kugadziriswa patsva maichigumba vezeki vanofanira kutanga vasiya basa nekuti vanenge vasiri kuziva basa ravo zvakanaka munhu akava apoinda anenge asingazivi kuti vanga vasingakwanisi kuita basa irori vakatadza kugadzirisa chinonzi voters roll zvinoreva izvo kuti dai vanga vari ticha munhu akatadza kumaka register vana vachipinda muclass kana ticha atadza kumaka register hangairamba achiendereswa mberi kuti adzidzise vana chikoro
vadanha vati kutadza kuwana gwaro revavhoti kwakakonzera kuti nhengo dzebato ravo zhinji dzitadze kukwikwidza musarudzo vachiti havachavimbi kuti zeki ichakwanisa kufambisa sarudzo munyika zvaitwa navadanha avo varambidza vamoyo nechikwata chavanga vachifamba nacho kuenderera mberi nekutaura kudzamarama echigumba vasiya basa zvabva zvakonzera kuti musangano uyu utadze kuenderera mberi uye komiti yanga ichida kuumbwa iyi itadze kuumbwa vanga vakamirira zvanopiwe pamusangano uyu vafortune chasi vashora zvaitwa navadanha
saka ava vanonzanzwa kuti zvidhokotera vanorapa vanhu bati mukatarisa zvavari kuita apa vari kukwira pacheya vachijamba jamba pacheya vachiti ivo vari kuvauya kuzodisrupta meeting yaifanwa kuitika ende vanoda kuti zeki yese iresigne nhasi ndiyo mishini yavo kune vanhu vari muzvipatara vari kurwara izvozvi varoda kurapwa asi ivo ndizvo zvavainga kuti vazoita basa rakadai hapana utungamiri hwakadai Zimbabwe haisi kuda vanhu vakadai so iri kuda vanhu vane hunhu sevamwe vese vauya mapati zvakasiyana siyana vanhu vese havasi kuda zviri kuitika izvi vambovatiura mapurisa auya ivo vati havasi kuda zvese izvi saka vatiwo meeting haisi kuitika ende havana basa nemapurisa havana basa nechii ndiri kutarisiwa kuti maybe maassociation emadoctors vachaongororawo behavior iri kuitwa nachiremba ava nokuti zvinonyadzisa madokta izvi
asi vatimba vatiwo zvaitwa navadanha zvinobudisa pachena kurwadziwa kuri kuitwa nemapato anopikisa nemafambisirwo ari kuitwa basa nezek
maonero angu ini ndeyekuti zvaitwa nemukomana wa zviri kuratidza kushushikana kuri kuita vanhu nemarongerwo anga achiitwa sarudzo munyika muno kwenguva yakareba mupsychology toti infrastration okay isymptom yefundamental problem iripo inoti gadget whilst nzira yatora kuti izvozvo zviitwe isiri nzira inganzi inzira yakanaka asi handifunga kuti anoda kuti aitwe condemn zvakare chinodiwa ndechekuti vaya vari kumanija maelections vadzoke kune maissues aari kuita se aari kureza oadresa maissues iwayo because ndiwo anobvisa frustration
zvichakadai vamwe vati komisheni yavo ichazosevedzwa mumwe musangano vagadzirisa nyaya dzekuchengetedzeka kwevanhu nemapurisa sezvo nhasi panga pachingova nemupurisa mumwe chete chete uyo atadza kunyararidza vadanha ndakamirira studio 7 muHarare ndiri Thomas Chiripasi.